kana president vachida kuita meeting navachamisa vachamisa vachaziviswa president vamunangagwa havana chizvarwa cheZimbabwe chavanoramba kutaura nacho saka chamisa ndoumwe wavatungamiriri vemaopposition parties ari muno muZimbabwe. I'm quite sure that if he's patient enough kana nguva yekuti aonekwe yasvika invitation ichauya kwaari. Mazira andinoita baba vamunangagwa ndeyekuti havana chizvarwa chavo chavanoramba kukurukura nacho kana paine nyaya dzoda kukurukuru and tinozviziva kuti vachamisa vakabuda varivo number 2 pamaelections kureva kuti vane support as an opposition leader yakakura muno munyika saka baba vamunangagwa kanguva yauya kwana sarakavandira nhasi vagadzi madebit avo vachaenda mberi nokunausa macabinet ministers avo nemamwe mabasa akati wandei akavapesana navo ngavapore zvavo baba vachamisa vachaonekwa napurezidendi wezimbabwe.
Tootarisawo zvimwe zvavanga vachisimudza, vanga vachisimudza nyaya nze kuti kuri kuti nhaurano dzaitwa vanoda kuti pavandudzwe zvimwe zvinhu zvakaita semashandiro ZEC vachitaurawo nyaya yekodzero dzevanhu kuti dzinofanira kuremekedzwa. Munotikowo kudii sebato reZANU-PF?
I'm quite sure those are issues dzinogona kudiscusiwa. We cannot say if the situation yedu iri perfect. We should always try to improve. Saka kana vakagadzirawo agenda yavo zvakanakanaka asi ngavaziveka kuti kana vaine agenda yavanoda kukurukura nayo nomutungamiriri wenyika yezimbabwe havatange vataurawo media ndopanomboti kanganisei vachamisa vanofanira kuziva kuti nyaya dziri kupinzwa kudare nomutungamiriri wenyika dzinotumirwa under confidential cover vodiscusa behind closed doors tozoziviswa zvabuda munhu aurwa dai vakangodzidza izvozvo ripoti dzokuchikoro nedzokutonga nyika zvakatisiyanei.
Mubato reZANU-PF mune vamwe here vamangwana vari kuti ngapaumbwe hurumende yemubatanidzwa kana kuti izvi zvinenge zviri kuna vamunangagwa?
Handisati ndazvinzwa zvehurumende yemubatanidzwa. We don't go for elections so that we create a coalition government. We go for elections kuti citizenry yenyika idetermine kuti party inodiwa kudarika dzimwe dzose ndeipi. In this case ZANU-PF ine 2/3 majority. Ini ndichizvitaura ndakamira inini as a political leader pfungwa dzangu dzinoti handioni basis yokutorota tichiita inonzi inclusive government. If you want to see a weak government, form a coalition government. ZANU-PF wants to lead this country to prosperity. Inogona kuzviita izvozvo inokuti ine 2/3 majority in parliament ichicreata mapolicies ayo achinopasa kuparliament ichipusha agenda yayo without contamination. Kana ruzhinji rweZimbabwe razotiwo vachamisa tongai gore irorowo vombotongawo vachiita madiro ajojina vachiisa mapolicies avo vachapusha through parliament vasina contamination inenge ichibva from another party. I believe kuti ZANU-PF yakaisa manifesto yayo ikaitengesera ruzhinji manifesto ikatambirwa vakawana 2/3 majority in parliament vamunangagwa vakahwina as a presidential candidate vanofanira kupusha agenda yavo yakavahwinisa. Kana vachida kuita in inclusive government or coalition government votombodzokera back kumageneral supporters awe ZANU-PF ovaudza kuti mogai mimi namamp enyu makonewa modawo kubatsirwawo nana chamisa navamwe kana vanhu vadero ndoona ndozvinogona kuitika asi maonero angu ndokuti nevhoti yakapuwa ZANU-PF there is no need for us to be contaminated nepfungwa dzokuMVC.
Asi katakanzwa vamwe vakarwa hondo ava vachikurudzira kuti ngapaitwe nhaurirano dzakadai.
Ai, vakarwa hondo vari kuti ngatigare munyika yedu murunyararo havasi kukumbira. Kana wese akastudya political science achakuudzai kuti a coalition government is the weakest form of government.